Munguva yezororo iyi, vamwe vechidiki ava vanonzi vanopindana nemafaro anosanganisira kutora zvinodhaka zvakapfurikidza mwero, kuita zvepabonde risina kudzivirirwa, kuba nezvimwe zviito zvinogona kukanganisa upenyu hwavo mune ramangwana. Mumwe musikana wechidiki wemuHarare, Muzvare Rumbidzai Gwatinyanya, vanoti dzimwe nguva vabereki ndivo vane mhosva kana vechidiki vachizoita misikanzwa yakapfurikidza panguva yezororo.
Maparents edu, they are strict, which is a good thing to us vanadiki, but pane pamwe pekuti kuve strict kwatiri kusvika hazviite. Why? Mumoment anoita strict kumwana, mwana achada kuita chinhu chorezi vanomurambidza.
Mumwe zvekare wechidiki vaDavid Nanda vanogara kuchitungwidza vanoti vabereki havachina nguva nevana vavo sezvo vave kumhanyisana nekutsvaga mari yekuti mhuri irarame, zvinosiya vana ava vasina mufudzi vachiita madiro azvojina.
Ndofunga pamwe mamiriro akaita nyika yedu, vabereki we are too busy for our children these days. We are no longer taking care of them. Tione kuti vari kuita sei. Dzenguva tinotovapa foni ine dhenja yacho kuti vasati nese, then mufoni imomo zvinhusonyange mukada kuti tisi vari vabereki vari kutaura, vabereki havachataura.
Vakudzai Chikwana, mukomana abhezera anogara muHighfield muHarare, vanoyambira vamwe vavo vechidiki kuti apo kisimusi iri kuuya vazvibate kuitira kuti vasazoyeuka bako vanaiwa.
Haisi secret sezvo nevanhu vari kusangana pabonde, especially amatuki generation. Hauzive kuti munhu waasangana naye nhasi ane vanhu vangani vaakasangana navo. So iwewe sedunga munhu, zvidzivirire usati wadzivirirwa neumwe munhu.
Munguva yezororo iyi, vechidiki vanonzi vanomboita mitambo yekuti vanenge vachiita zvepabonde vakawanda vari munzvimbo imwe chete, vamwe vachitoita zvemakwikwi chaiwo ekuona kuti ndiani anokwanisa kuita bonde nevanhu vakawanda. Mitambo inozivikanwa nekunzi mavhuzu parties. Muna Gumiguru, mapurisa kuBulawayo akatosunga vana 30 nevasere kana kuti 38 vaive pane imwe imba mumusha wePumula South, apo vaive pamafaro emutambo wevhuzu uyu. Vamwewo ndivo vanonzi munguva dzezororo idzi vanoba motokari dzevabereki voenda neshamwari dzavo kumafaro, uko kwavanosvika vachizonotora zvinodhaka, dzimwe nguva vopedzisira vapinda mutsaona dzemumigwagwa. Asi mumwe mubereki ane vana vana anogara mumusha weushe wokunze muguta reHarare, vaShei Mukanguni, vanoti hongu vabereki vanogona kunge vaine pavari kukanganisa pakukudza vana, asi kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kuri kunyanya kuuraya vana.
Pane zvinhu zvaivanzirwa vana kuti vasazive kuti zvinofadza kana kuti zvinonakidza, vachimirira age kuti kana yasvika panguva yekuti vazvizive vozviziva. But because of technology, vana vaakuvhura voona zvakavanzika zvezvinonakidza nezvinofadza, saka chinenge chasara kuimplementa.
Mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police muHarare, Inspector Lakmo Chakanza, vatenda kuStudio 7 kuti panguva yemazororo ekisimusi negoredzva, vakawanda vechidiki vanofarisa vopedzisira vapara dzimhosva. Vakakurudzirawo kuti vechidiki ava vazive kuti mazuva maviri ezororo aya akangofanana nemamwe.
Mukufara imomo ndomunowanikwa kurepwa, ndomunowanikwa kudhakwa, ndomunowanikwa kubayana nemapanga. Saka tinokurudzira kuti tisafarisise muKrisimasi, tisafarisise munyu yatiri kupinga iyi.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uyewo vari mufundisi wesvondo yeMethodist Church in Zimbabwe, Reverend Maxwell Mugabe, vanoti munhu wese zvake ane mutoro wekuchengetedza vana panguva ino yezororo.
Zvinogoneka kana isusu sevabereki tikabatirana pamwe chete kuti vana vedu mudzidzisi wavo wokutanga tichikumba tovaratidza kunaka nokuipa kwezvinhu zvese zvavangasangana nazvo sechechi. Zvidzidzo zvetiinazvo zvepeer pressure nezvidzidzo zvetiinazvo zvokudzidzisa vana hunhu nemugariro wakanaka, ndinofunga kuti zvinobatsifanira kuvabatsira.
Dzimwe nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinokurudzirawo varidzi venzvimbo dzekufarira pamwe nenzvimbo dzinotengeswa zvinodhaka kuti varambidze vana vese vanenge vaine makore ari pasi pemakore 10 ekuberekwa kupinda munzvimbo dzavo senzira yekuvachengetedza. Nyanzvi idzi dzinokurudzirawo veruzhinji kuti vasabatsire vana vasati vabvazera nekuvatengera zvinodhaka pamwe nekutambira mari semibhadharo yekuti vavahwandiridze pavanenge vachiita zvisina maturo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.